tinongofa atenda neurongwa hwesangano rakaita seelections resource center vari kushambadza chaizvo nekukurudzira vanhu kuti vandoridza kubvota vachibva vavabetsera nekuti dhora rekufambisa chokwadi zvinonetsa kuwana. Saka ndikukurudzira zvakanyanyisa vanhu vekuHarare West constituency kuti avo vasati varidzisa kuvhota mhanyinyaye nekuti muchasaririra nekuti mukana uyu uchiripo wakavhurwa mukakwanisa kubatana mukuunganidza vanhu vanoita vatanhatu kusvikira pamwe vanomwe tinokwanisa kurovera runhare kuERC vane rubatsiro rwavanarwo rwekuunza tokuvatyo ndotaura nezvemuHarare handingatauro nezvedzimwe nzvimbo nemuHarare West vanoendesa kurimembe muHarare pamwe chete nepasisu havo.
Ko vamwe vasina zvitupa kana mabirth certificate muzvare majome vari kukwanisa here kubatsirwa kuti vange vachienda kunonyoresawo kuvhota?
Vese vane matambudziko ekunge vasina mabirth certificate kana vasina zvitupa uripo mukanisa rezvino. Kana chakabiwa zvitupa enda unomhanara kumapurisa upiwe police report moendazi kwaregistrar general. Kuno kuHarare West ofisi yedu iri padhuze ipamount pleasant vatoripo vari kupa vanhu zvitupa pachena. Vane chirongwa chatanga izvozvi tinosvika ndofunga tingakanganisi musi wa16 May. Saka ndokurudzira vagari vemuHarare West kuti ndapota ngatishandisei mukana uyu tiende tinotora zvitupa. Unoenda une birth certificate rako original nefotokopi yezvitupa kana wakarasa. Asi kana une rimwe dambudziko rinopfuura ipapo ukaenda kumahofisi iwayo vanotsanangura kuti unoita sei kuti uwane. Ini zvakare ndinowanzonyora mazichizvifeya kuprovincial office.
Vanhu vemunharaunda menyu muHarare West imomo vari kutambira sei urongwa ihwohwu?
Vatiri kubata vanhu vasvokei vari kufara chaizvo kuwana rubatsiro irworwo rwokuendeswa kufambiswa nekudzoswa. Tiringotinesa chete kushambadza mashoko aya kuti vanhu vaziva tinopenda zvamaita mukomajonga kuti musemukana wekuti tikurudzire vanhu kuti vatiwe kunyoresa kuvhota kuchakavhurwa